tinoona misangano inisikwa itwa kuti wa Zimbabwe kurukita izo netwe with the core ya His Excellency President Ramnangagwa ye kuti Zimbabwe is open for business. Tikona varimi vakawanda kubva kune nyika dzakawanda vachipinda muno muZimbabwe kuti vazoungana pari kunzi Hotopa kuAfrica conference yaitwa Zimbabwe inyika inozikamwa kuzokurima kwesodha zvakasimba chaizvo ende kuuya kwevanhu vavo muno zvakatinakira even varimi nevamwe vesadorimisa kutende tinoita shema ideas tinoonawo dzimwe nyika dziri kumbozviita sei tinobuda mambareti lingage dzandakawanda nekudzidza because agriculture is all about learning new things every time and every day.
Zvii zvikurukuru zvamunganongedzera zvingadzidzwa navarimi nevanotenga nokuitengesa muZimbabwe pamusangano
iyi? Chekutanga chandinotoda kuziva ndechekunyaya dzemamarket lingage bozona varimi vakawanda vanokundikana pakuti anorima vast tracts of crops nelendi yake but kuzotengesera zvimwe zvinoorera mumunda zvimwe zvinoenda nemutengo usiriwo tiri imwe nyaya inenge iripo nyaya dzakananga nenyaya dzevalidation tingaupangidzisei fodha yedu kuti isangobude munomu ari mashizha but abudewo dzimwe nguri taprocesa tiwanewo mari inenge yakawanda bo zvinorwadza kuti as a farmer unotengeswa between $2 to $5 a kg but uzoona kuti cigarette zvina magrams zvinotengeswa dollar zvichinyinzi munhu ari kuita value add ari kunowana more money than us.
Kune veutano kunze uko neve vanoita zvemasango vari kuchema nenyaya mbiri dzinoti munorima zvinouraya vanhu imi ndimi mapedza masango muchitema muchipisa foria munoti wokudii nemashoko avanobuda nawayo?
Sekutanga zvinovira nevari kutaura zvekuchema masango sevarimi tinokudzana kuti atitsvagei maalternative ways of curing our tobacco nenyaya dzemabiodigester nenyaya dzesolar tiende nenyaya dzeco let's try to identify other areas sarambe tichingotema miti fama panzi kutema miti ndichiita kucura netobacco ngadizare rumwe miti then taona nyaya dzehealth vari right for health nokuti tikakonsuma madangerous drugs into our bodies zvinoafecta utano hwedu but ndokurudzira kuti vanhu ngatiputei fodya dzinenge dzakazvonekwa or dzakaprocesiwa tisanopute hard core tobacco zvinoafecta utano hwedu sozvo vanhu vataakufa nguva isati yakwana.